nezuro takapembera World Press Freedom Day, rinova zuva raifamba nedingindira rekuti journalism without fear or favor. Dingindira rinokurudzira kuti majournalists vanofanira kusununguka kuita basa ravo pasina kutya uye rusarura. Tiri munguva yelockdown muno muZimbabwe, majournalists anosvika makumi mashanu vakasungwa, kurohwa pamwe chete nekushungurudzwa nemapurisa. Zviitiko izvi zvakakonzera kuti Misa Zimbabwe ise chemo pamberi pematare aikoto Zimbabwe, ende isu seMisa Zimbabwe tinofara kuti dare rakasimbisa dingindira reWorld Press Freedom Day rataifamba naro nezuro.
Munoti kuvatori venhau pamwe chete nekuhurumende,
kurudzira kuti majournalists anofanira kusununguka kuti aite basa ravo pasina kushungurudzwa nemapurisa. Hurumende yedu nemastakeholders akasiyana sena tinoda kumakurudzira kuti zvakakosha kuti vasimbise kodzero dzemajournalists kupfuurikidza nekuvapa information pasina rusarura maererano nekuti estate kana kuti private media. Takatarisana neZimbabwe, Misa Zimbabwe inokurudzira kuti mitemo yedu inofanira kugadziriswa kuti ienderane neconstitution, kunyanya Freedom of Information Bill neZimbabwe Media Commission Bill.
Inimi seMisa Zimbabwe, munotarisirei mberi kwatiri kuenda uku?
Sezvo takapemberera World Press Freedom Day, tinotarisira kuti semastakeholders akasiyana-siyana tichazvicherechedza in terms of mitemo yedu uye kunyange nemaattitude atinenge tinawo kumajournalists, kuti tione kuti tasimbisa kodzero dzemajournalists nekuti akatikoshera especially panguva ino yeCOVID-19 sezvo vachifacilitator access to information kumacitizens ese.
Munotarisira kuti hurumende ichachinja mashandiro ari kuita nevatori venhau here kana makatarisa gore rino iri tichienda mberi?
Pamaonero edu tinotarisira kuti pachava nekushandidzana kwakanaka pakati pehurumende nevatori venhau kubva zvino tichienda mberi, nekuti kutaura zvino hurumende yakatocherechedza kuti majournalists ma providers of essential service kuburikidza ne SI 93 of 2020, Misa Zimbabwe yanga ichimboitawo nhaurirano nema parliamentarians senzira yekuvandudza kana kuti kushandidzana pamwe chete kuti tivandudze mitemo yedu. Saizvo tinotarisira kuti pachava neshanduko inochengetedza kodzero dzevatori venhau, zvichava zvichaita kuti vatori venhau nehurumende vange vane kutyidzana kwakanaka. Misa Zimbabwe ine kutyidzanawo kwakanaka neMinistry of Information nemama stakeholders. Saka naizvozvo tinotarisira kuti kutyidzanawo kuchichienderera mberi kuchakontributawo mukusimbisa wirirano pakati pehurumende nevatori venhau.